manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 9/2023 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika pasi rose isina mitemo inokwanisa kukwezva vekunze munyaya dzezvemigodhi. Vana vechikoro vakawanda vodzoserwa kumba vachinzi havana kubhadhara mari yedzidzo. Hurumende yoshorwa nemutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa kwezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reFraser Institute rinoona nezvemigodhi pasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika pasi rose ine mitemo isingakwanisi kukwezva vekunze vanenge vachida kuchera migodhi. Dzimwe nyika dzanzi dzine mitemo isingakwanisi kukwezva vekunze ava iMozambique, South Sudan neAngola. Dzimwewo nyika dzisiri kuonekwa zvakanaka iZambia, South Africa neChina. Zvinhu zviri kutariswa zvinosanganisira mitemo yekuchera nekuchengetedza mamiriro ekunze, kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya dzekuti ndiana ane mvume yekuchera, kusimudzira nharaunda nedzimwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando, asi vanoti donzvo ravo nderekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica gore rino kana kuti US 12 billion dollars. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe yaiswa pakategori yedestination isiri attractive kumainvestors anoda kuuya kumining sector. Ongororo ndakaita petaita maresearch zvedu takaona kuti pane zvinhu zviviri zviri kunyanya kuvhiringidza kuti mining sector yedu isaita attractive kumainvestors.
Ndezvipi zvemuzvinafundo mungatsanangura?
Chekutanga ndechekuti mataxes anochajiwa nehurumende kumining sector akawanda. Agirizo ndakaita anosvika 15 anochajiwa kumamining sectors. Saka mataxes aya chimwe chinozonesa ndechekuti anonga achibhadharwa kumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Muzvina bhizimisi anonga ari mumining sector anopedza nguva zhinji chaiyo echida kuita comply nemastatutory obligations aya zvokanganisa basa. Pamusoro pezvo zvakare zvekuti kuwanda kwawo mataxes aya anonga akutiita magupa ari kusveta ropa yaatingati kutora profit yemining company.
Saka poitwa sei?
Anoda kuti mamwe acho abviswe, mamwe anonga aripo anoenda kumapazi hurumende sana Minerals Marketing Corporation. Unonga wasikanzwisi kuti vanofanira kupuwa sei mataxes iwayo nekuti havana service yavanonga vachipa. Saka zvinobva zvakanganisa mafambiro ebusiness ara mining sector. Chimwe zvekare ndechekuti kuti mitemo inogara ichichinjwa-chinjwa maregulations.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Nasi yonzi makubhadhara export tax kana muchitengesa maminerals anonga asiri processed. Kana kuti mangwana asi zvakaitwa lithium yabvano kuexportwa nekuti muri kutengesa maraw materials. Apa investor anonga akauya asina kuudzwa kuti anofanira kuita value addition, ozongoudzwa ati apakati pebasa. Saka izvozvo kunyange zvakanaka kuti tiite value addition, tinofanira kuudza mainvestors in advance kuti kuno kuZimbabwe tinoda value addition, hatibvumidzi vanozviexporta vasiri kuita value add. Pane kuti munhu ari pakati pebasa kuti chimirai, zvinokanganisa futi chimiro chenyika nemaonerwo achinoitwa kunze maringe nemapolicies edu.
Avanga vari nyanzvo munyaya dzezveupfumi muzvina fundo gift mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yazivisa nhasi kuburikidza negwaro rayo reGovernment Gazette kuti vanhu havasi kuzobvumidzwa kufukura hapwa kutaura zvinhu zvinenge zvatengwa nehurumende zvakaita sezvekuvakisa, zvekushandisa muzvipatara nezvimwe. Izvi zvaburitswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sivanda. Mugwaro iri, Dr. Sivanda vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kudzivirira nyika. Vanoongorora nyaya dzeuori nevatori venhau vakambonyora nyaya dzakawanda dzekuti mari yeCovid-19 haina kufambiswa zvakanaka nebaziri kunyange nyaya dzacho dzichinzi dzakatsikwa-tsikwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kana vaSivanda sezvo vanzi vanga vari mudare remakurukota. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vanomirira kambuzuma mudare reparamende vari nhengo yeCCC uye vachishanda nesangano reParliamentarians Network Against Corruption waWilias Madzimure.
Danho iri harina chimwe charinganzi riri kuda kugadzirisa kunze kwokuti hurumende iri kuda kuti wori kuita zvinhu zvisiri pachena zviitwe asi pachinzi pari kutevedzwa mutemo. Mutemo watinawo wepublic procurement and disposal of public assets act ndowa manje manje hausi wakare.
Wakadzikwa rinwe
ndowa 2022 kutanga muna 2021. Saka mutemo wakaisa vanhu vanofa kunge vachiita basa rokutenga zvinhu zvehurumende zvinoshandiswa kana kuzvipatara pachinzvimbo chekuti vanhu vari panzvimbo ipapo ndo vanoisa komiti yavo yeprocurement yokutenga zvinhu yotevedzera mutemo nokuda kwokuti zviri kuitirwa panzvimbo pacho ipapo. Zvinoreva kuti zvinotora nguva diki diki kuti zvinhu zvigadziriswe, zvinhu zviiswe, tenda iitwe, vanhu vagoaplaya igoenda through process yokuapruva tenda iya kuti vanhu vagodii vagotenga, vatenge zvinhu nemaprize nemitengo yakanaka nemitengo inenge yaita kuti vanhu vakawanda vakwikwidze.
Ko seizvozvo zvakakosha
kuti hurumende itenge zvinhu nomutengo wakanaka watinoti isusu mutengo unoita kuti zvinhu zvitengwe zvinokodzera nomutengo wakanaka.
Asika hurumende inoti hapafaniri kufukurwa hapwa nekuti zvinogona kuzokanganisa nyaya dzekugadzikana kwenyika.
Kuna sekiriti yakadaro inoti kuvaka chipatara kunzi hachifawo kuzikanwa kunzi chavakwa nemari, kutenga semende yekuendesa kuchipatara zvonzi hachifawo kuzikanwa kuti zvaitwa nemari. Chikonzero chiri chechi? Haisi sekiriti. Kana zvanzi zvofawo kuitwa nenguva zvofawo kuti zviitwe nenguva. Munoziva imimi kuti pane zvinhu zvatakatenga zvakawanda panguva yeCovid zvataifa kunge tisina kutenga. Pane maservices atakabhadhara taifa kunge tisina kubhadhara. Ripoti yeParliament iripo iri kutaura zvakawanda zvakaitwa. Saka zvimwe zvatakaita ndezvekuti tiedze kuda kusenesa mutemo kuti udzivire umbavha watenge tichii.
Vanomirira kambuzima mudare reParliamente vari nhengo yeCCC uye vachishanda nesangano reParliamentarians Network Against Corruption waWilias Madzimure vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvimwe zvikoro munyika zvinonzi zvatanga kudzosera vana kumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yedzidzo kunyange hurumende ichiti hapana vanofanira kudzoserwa kumba nekusabhadhara. Vamwe varayiridzi vari kutiwo vanogona kukanda mapadza pasi nekuda kwemihoro yavari kutambiriswa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezvedzidzo repasi vataungana ndoro vati hakuna mwana anofanira kudzingirwa nyaya yekushayiwa mari yechikoro munyika.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinogara tichitsinhira tichitaura temu netemu kuti hakuna mwana anofanirwa kudzingwa nemhaka yekusabhadhara school fees kana chikoro chavhurwa. Tinokurudzira matungamiri echikoro, vatinoti maheadmasters, kana vaine mabereki vari kunetsekana nekuti vabhadhare school fees, vavashedze kuchikoro vataure navo vaite hatinoti mapayment plan kutuwazo badara mbichana mbichana kanzatu kanzatu.
Asi zikoro zaka wanda mumadoroba gata semasuingo Bulawayo, Harare negweru pamwene kumaruwa siriku zingavana wasina kubadara marize shikoro muzuwa reperi nasi kupaza kafuru wa zikoro nezuro. Mumwe mukuru wechikoro chekuboera aramba kudomewa zita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti vana vanofanira kubhadhara mari yedzidzo yechikoro chichitanga kuita kuti vakwanise kuwana zvikwanisiro.
Vabereki vangashora zvavasi isusu sechikoro tete tichitarisira kuti vana vakabhadhara school fees ndopatinowanawo mari dzekushandisa pano pachikoro zvakaita sana stationary even matextbook patomatenda tinotoshandisa mari yavanenge vabhadhara yeschool fees saka manje vakasazobhadhara school fees kurana chikoro kunobva kwatooma.
Vamwe vabereki vanoti vange vasati vabhadhara mari dzezvikoro sezvo vakamira kuti mwedzi upere vatambiriswe. Mumwe mubereki ane mwana adzingwa nhasi padikwindi primary school mumasvingo amai Tracy Musakaruka vati zviri kuvashungurudza kuti vana vari kudzingwa asi hurumende ichiti hazvibvumidzwi.
Inini semubereki handizvigamuchiri nekuti chokutanga ndechokuti hurumende iri kuti vana ngavapinde chikoro. Kana vana vachipinda chikoro mwana hafani kudzingwa kuchikoro, mubereki ndiye anofanira kupuwa payment plan. Ende tiri kuti zvikoro zvavhurwa pakutanga kwemwedzi vabereki vachinji vanokora kupera kwemwedzi, saka mari yacho yazobva kupi yamakudzingira mwana.
Vakuru vezvikoro vari kuti vanoda mari mberi kuti mwana apinde mugedhe rechikoro. Izvi zviri kushorwa nevamwe vabereki vakaita saamai Beatrice Masori vane mwana anodzidza parunyararo primary school kuchivhu adzingwa nhasi.
But nyaya yavo yekuti vanodzinga vana izvozvi kuseni pane chimwana charidzirwa kuti auchapota chatsikwa, chimwana chidoko doko chinenge chaperekedzwa chonosvika kuchikoro chodzingwa, hachina munhu achadzokera nacho kumba chiECD chiya chigrade 1, hakuna munhu achadzokera nacho kumba chana chiya, vana vouta sevachatsikwa motikari. Aiwa zvavari kuita zvakaoma ende zvinotirwadza sevabereki tiri kurwadzikana. Vana mafizi tiri kutsvaga hatisi kuramba kubhadhara bhati ngavatore vana vadzidze.
Vabereki vane vana vanodzidza pazvikoro vachibva kudzimba mumadhorobha vari kubhadhara mari dzinotangira pazana remadhora ekuamerica kusvika kuzana nemakumi mashanu $100 kana kuti $150. Vari kumabhodhin vari kubhadhara mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana mashanu emadhora ekuamerica US$400 kusvika $500. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reschool development association vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti vabereki havafaniri kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuamerica chete.
Aiwa zviri kutaurwa mutemo unenge wakati jekei uri kuti iyo mari kana dzichibhadharwa munhu anokwanisa kubhadhara nemari yaanenge ainayo musi iwoyo. Kana achikwanisa kubhadhara mari yake yeschool fees nemadhora ekuunited states anobhadhara nemadhora ekuunited states. Kana ane madhora emuzimbabwe anobhadharawo nemadhora emuzimbabwe anonzi RTGS. Hazvibvumirwi kuti chikoro chibva chati chiri kuda madhora ekuamerica chete.
Vamwe vashandi vehurumende vataura nestudio 7 vanoti vanotambira madhora mazana maviri chete ekuamerica neimwe yemunyika iyo iri kushaya simba zuva nezuva nekudaro zvakavaomera kuti vakwanise kuunganidza mari yechikoro. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vanoziva kuti mari iri kushaya simba nekudaro vakagadzirira kutaura nevashandi. Mamwe masangano evarayiridzi ari kuti achadzidzisa mazuva maviri chete nekuti havana mari yekufambisa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mchimba.
Kushayikwa kuri kuitwa mabasa munyika nepamusana pekusamira zvakanaka kwehupfumi kwava kupa kuti vechidiki vakawanda vazvibvunze kuti kuita dzidzo yepamusoro-soro kune pundutso here muupenyu hwavo, sezvo vazhinji vavo vari kupedzisira voita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Kutengesa zvinhu mumigwagwa nedzimwe nzvimbo chinhu chaizivikamwa zvikuru kuti chinoitwa nevanhu vasina kuita dzidzo yepamusoro-soro. Asi izvi zvachinja mazuva ano sezvo vanhu vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro vava kuitawo mabasa aya sezvo mabasa evakadzidza asiri kuwanikwa munyika. Mudzimai wechidiki anogara muHarare uye ari mudzidzisi Muzvare Kelly Manjeya vanoti mazuva ano mari muZimbabwe haiteveri chitupa chokupedza dzidzo yepamusoro-soro asi ruzivo rwemunhu.
Uyo anopedza nguva zhinji achienda kutertiary education haawani experience mufield chaiyo inopa mari kudarika munhu anenge agara achizviita. Endi zvimwe zvezvinhu zviri kuitisa vanhu mari hazvidzidziswe kuchikoro. Mari haiteere degree, mari inoteera ruzivo rwauinarwo.
Asi vaimbove munyore wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro soro reZimbabwe Congress of Students Union vakudzai nyoka vanopokana nemuono uyu vachiti dzidzo yepamusoro soro inodiwa zvakanyanya mune vechidiki.
Donzo rekuendera kuchikoro iko zvino nderekuti iwe ukwanise kuproducer magoods and services. So ako kamufungire kuti ngatitei zvechidhila tizodii tizodii. Ka quick way kekuda kubata something. Asi ukada kuzvirealize in the end zvinizvozvo zviri criminals zvinji zvacho. Vazhinji vacho vanopera vasungu. So ini ndinoona sekuti education ka it's key especially kuma youth.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevana vechikoro Friends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti harisi basa rehurumende kugadzirira vechidiki mabasa kubudikidza nekuvhura makambani.
Harisi basa rehurumende kuvhura makambani yekunzi vanhu vashande. Ibasa rehurumende yekuisa mirayo inoita kuti makambani nemabusinessmen vakwanise kuwana inonzi enabling operating environment. Saka vana vanenge vaenda kuchikoro ngavadzidze vagotarisa kuti maregulations ari kumane ari kugavhena mining akaita sei kuti vakwanise kuwana maopportunities mumining. Kunoti government ngaivhure mamaini, government ngaivhure zvikoro, ngaivhure maindustry.
Asi mumwe wechidiki anoshanda nemasangano akazvimirira uye asina kuda kudomwa zita rake anoti mazuva ano chave kutariswa kana uchida basa kuti unoziva ani pakambani.
Unogona kutoona munhu ane 4 or levels aichitoshanda mubhengi wacho akaenda kunoita banking and finance asina basa. Saka iye zvinoizvika vamwe vaakutongoti kuenda kuchikoro kwacho kupedza nguva nekuti zvakuenderana nekuti uri kuziva ani muindustry.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vachidzidzisa pachikoro cheBelvedere Teachers College Dr. Yurita Nyamanare vanoti dzidzo yekuzvikoro zvepamusoro ichiri yakakosha zvakanyanya.
Ruzivo rwepamusoro rwekuyunivhesiti runoita kuti munhu anozoti ari kuita zvokungwavha ngwavha kana kuti kuita madhiri anenge achitozviitawo akatsigirwa neruzivo rwepamusoro.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro soro vaEmon Murwira vanoti vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro soro vanofanira kushandisa fundo yavo kuvaka nyika yavo sezvinoitwa nedzimwe nyika pasi rese.
Unoenda kuchikoro kunodzidza kuzviitira ndobasa reeducation. Saka nyaya iripo ndeyokuti tinofanira kudzidza kuva nechido nenyika yedu. Nyika dzese dzinogadzirwa nevene vadzo. Ndozva kuti unoshandira America. America kunotogadzirwa mabasa, vanhu vanotozvigadzirira mabasa. Ndokudzidza ndoziva kuti vana vakonoti ya vari kutaura inhema vakoniwa asi hapana kukoniwa ndatibatai mahuiwawa mugare nawo nokusingaperi.
Vadzidzi vangangosvika zviuru makumi mana vanopiwa zvitupa zvekupedza dzidzo yepamusorosoro gore rega rega. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti zvikamu gumi kubva muzana zvevadzidzi ava ndizvo chete zviri kuwana mabasa mushure mekupiwa zvitupa zvedzidzo yepamusorosoro. Ukuwo sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvikawo zvikamu makumi mapfumba kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nhumwa dzevari kurwisana muSudan dziri kusangana muzuva retatu kuSaudi Arabia. Sangano reUnited Nations International Organization for Migration runoti vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vatiza misha yavo kubva zvakatanga hondo musi wa 15 kubvumbi. IOM inoti vanhu zana rezviuru vatizawo nyika iyi vachienda muupoteri. Munhaurirano hurumende iri kuti iri kuda kuti chikwata cheRapid Support Forces kana kuti RSF chibvise mauto acho muguta guru reKhartoum kutenda kuti vanhu vapiwe chikafu uye kuti mauto echikwata ashande nehurumende. Bepanhau reSudan Tribune rinoti RSF haisati yapadivi rayo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaita izvimunya.
Mapato aya atumira nhumwe dzavo kuti vanogara pasi vataurirane. Ndi zvikumbiro zviri kuiswa nevanhu vemuAfrica nevamwe pasi rese chekutanga kuti vanorwisana ava vavhure mikana yekuti vanhu vanga vakadzvinyirirwa kana vanga vakamanikidzwa nehondo vanosanganisira madzimai nevana nevamwe vakaremara vakwanise kupiwa mukana wekuti vabude mavanga vakavharidzirwa vabude vachikwanisa kuenda apo vanokwanisa kuwana rubatsiro. Vamwe vanenge vachida kuenda kuzvipatara mungafunga kana ari madzimai anga akazvitakura asi vakazviiga mudzimba kuzvichengetedza kuti vasabhombwe kana kupfurwa nemabara epanze kuti ivo madzimai vakwanise kuenda kuzvipatara. Zvichitarisa zvakare kuti vamweni vanenge vachida kutobuda munyika yeSudan kuti vatobuda kuenda kuaidha South Sudan kana kunana Central African Republic kana kune dzimwe nyika dzehupoteri vakwanise kubuda vachiita saizvozvo.
Mungati pane zviri kuitwa here nemapato makuru emibatanidzwa emuAfrica nepasi rose kutinya nyaya iyi yekuti mapato maviri aya vataurirani vambomisa kurwa?
Tiri kuzwa zvekare kuti vamwe vari kukumbira weAfrican Union vari kutotaura nevanorwisana vekuSudan kuti vaite inonzi pachirungu permanent ceasefire. Permanent ceasefire kutotaura iko kuti hondo ibva yapera, and tinoona iri kurudziro yakanaka zvokuti kana hondo ikapera vaite nhaurirano sevanhu vekuSudan, vaita nhaurirano yavo iyoyo. Isu tinokurudzira kuti nyika yeSudan idzokere pakanaka, vanofanira kuita nhaurirano. Vaita nhaurirano vogadzirisa bumbiro ravo remutemo, vagadzirisa bumbiro ravo remutemo vozodaidza vanoona nezvematongerwo enyika nekuyananisana kubvisa mhirizhonga mudzinyika dzakasiyana-siyana weUnited Nations pamwe chete nesangano redu rinoona nekubudirira kwemuAfrica reAfrican Union kuti vaite sarudzo dzisina tsete. Vozobvapo vachishandisa bumbiro ravo remutemo rekuSudan kuti anenge akunda musarudzo idzodzo otonga nyika yeSudan achienda kumberi. Kana papera makore mana kana mashanu sekuwirirana kwavo, vodzokera zvakare kuvana vemuSudan kuti vataure kuti vanoda kutongwa nani uye bumbiro richivaudza kuti vachatongwa sei.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaita izimunya vari paRunare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatongi vedare vashanu vemuNigeria vatanga nhasi gadziriro yekunzwa pamire mativi ose panyaya yekwidzwa kudare nevanopikisa yekuti sarudzo dzakakundwa nemutungamiri wenyika vaBola Tinubu hadzina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzi dzakaitwa muna kukadzi asi mapato anopikisa akawanda akabva akwira kudare achiti dzenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin vaudza vanhu pamhemberero dzekukunda Germany muhondo yeWorld War II kana kuti Victory Day Parade kuti nyika dzekumawirira ndidzo dziri kurwisa nyika yavo muUkraine. Asi mamwe matunhu enyika iyi haana kucherechedza zuva iri achinzi anga achitya kurwiswa neUkraine. Ngazvo Banga Guru Reserve Bank of Zimbabwe nezuro rakaparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens nechinangwa chekudzikamisa dhora remunyika iro rinonzi riri kuramba richitsvedza nekuda kwekushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione danho iri rine zvikuru zvaringabatsira. Nyanzvi idzi dzinoti urongwa uhu hauna kunyatsoshambadzwa zvekuti dzinoona huchikundikana sezvakaitika pamapeni egoridhe kana kuti moso watunya gold coins akaparurwa gore rapera nechinangwa chimwe chete chekudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chikuru chiri kuita kuti zvirongwa zvose zvekuedza kudzikamisa dhora remunyika pachishandiswa goridhe zvikundikane inyaya yekushaya chivimbo neReserve Bank of Zimbabwe kuri kuitwa neveruzhinji.
Kune zvakati wandei zvisingagoni kubatwa nezvakatarwa izvi, zvakaita sechivimbo, kuvimba kwatinoita nemari yedu muchirungu vanoiti trust neconfidence, zvakabatana nekuti nyika yedu vanhu varikuboita njake njake uyaruku uyaruko uyaruku zvirongwa zviri kuitwa izvi zvinofanira zvichitanga zvambotauriranwa kuti vanhu vese tinge tiri pamwe chete tichiziva donzvo rezvazviri kuitirwa nokuti zvichaenda kupi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi, vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose, mushinafundo Elliot Masocha, vanotiwo havavone magold token aya achiunza zvitsva zvakatadzwa nemapeni egoridhe kana kuti gold coins akaparurwa gore rapera.
Zvirongwa zvakadai hazvina zvazvati zvambovandudza. Magold coins okutanga iwawo dai vamanguzha netimu yavo vatanga vatitaurira kuti akisvitsa papi magold coin iwayo sokuvimbisa kwavaiita ivo. Tiri kungoona isu mari yeZimbabwe iri kungowedzera mazero ichingowedzera mazero ichingowedzera mazero. Saka aya magold coin aya avari kutaura ike zvino aya achazozvimisa here zvokudonha kuri kuita Zimbabwe dhora iroro?
Profesa Masocha vanodzoka vachitiwo havaoni paine kubatsirika kunganzi kungaitwa kune veruzhinji kuburikidza nechirongwa chitsva ichi.
Takapromiswa tapromiswa zvezvirongwa zvavo zvose zvidongodzi zvichabetsera veruzhinji zvichavandudza upfumi hweZimbabwe. Asi hatisati tamboona chaipo chaipo panonzi zvazovandudza zvakadi.
Ko veruzhinji vakawaniswa dzidziso izere here pamusoro pemari tsva iri kutaurwa iyi? Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti iroro ndiro rimwe rematambudziko anoita kuti hurumende neRBZ vakundikane mune urongwa hwavanenge vainahwo hwekudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Dr. Kalisto Jokonya vanoti pachiri papfupi kuti ivo sevemabhizimusi vataure nezvazvo sezvo vasati vave neruzivo ruzere.
Chinhu chiutsva chiri kupinda kundingati mumusika wezvemari. Isusuwo sana mazvina bhizinesi kubva kwenhuso kuti inoda kuti sistabilize Zimbabwe dollar. Saka isatisati anisa kunzwisisa kuti zvoreva chii so far. Saka tikambomirira kuti tinyatsokuparwa zvakanaka tigonzwa mabhenga achitiudza kuti zvorevei tozotevedzera.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti chikuru chinodiwa ndechekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kuitira kuti nyika isaramba ichiita sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa.
Saka dambudziko ratinaro nderokuti kana tisina kugara pasi veruzhinji tisina kudzidzisana nekuonesana nekunge tiine maonera pamwe chete tinongoramba tingori murwendo irworwu runorwadza rwejuzi ratizirai rokuti vamwe vari kuruka vamwe vari kududunura.
Asi hurumende inoti zvirongwa zvayo zvakanangana zvakare nekubatsira veruzhinji. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nezviri kuitwa nevechidiki kugadzirira kupinda musarudzo dzegore rino. Mushure mekuraswa kwenyaya yainge yaendeswa kumatare neMDC yekuti sarudzo dzimbomira kuitwa nekuda kwegwaro rekuganurwa kwematunhu rinonzi harina kuitwa nemazvo neZEC, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa chero nguva kutara zuva resarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika pasi rose isina mitemo inokwanisa kukwezva vekunze munyaya dzezvemigodhi. Vana vechikoro vakawanda vodzoserwa kumba vachinzi havana kubhadhara mari yedzidzo. Hurumende yeshorwa nemutemo wekuti vanhu vasazive nezvekutengwa kwezvekuvakisa nezvinoshandiswa muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gifts Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.